Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 12, 2019. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Kip Stube.
Tonight on Live Talk, we are talking about a number of issues, including skirmishes between Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo and Zimbabwean protesters in London.
To join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on our 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com.
Thanks for joining us. If you've just joined us tonight on Live Talk, we are talking about various issues.
Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo had a torrid time in London when he was confronted by several Zimbabweans who molested him, and those people were identified as protesters. He was in the company of other Zimbabwean officials. They were attending a meeting at Chatham House.
Miles away from London, Zimbabwe's netball team was in action in Liverpool, where it beat Sri Lanka 79-49 in their first game of the Netball World Cup. They clash with Australia tomorrow.
At the same time, there was friction in Bulawayo between acting mayor Tinashe Kambarami, several councillors and residents over the suspension of town clerk Christopher Dube.
Join the show right now and tell us what you think about these issues. Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yeah, unja loke mfoe, unja.
Ngiyaphila ngiyathaba.
Yeah,
netball.
Yeah, netball. Pakati ball.
Zimbabwe.
Zimbabwe ya chaya.
Zimbabwe ya chaya Sri Lanka.
Yeah.
79-49. That's a big margin.
Yeah, kakulu.
Kakulu.
Yeah, but we are was Thomas scores lana abalo njani.
Yeah.
Ngamthe ngaphosela. 1
over ado kanda uko.
Yeah. Ngabe ungaphosela ngapha uhlodle. 1.
Oh.
Angilasho.
Maybe it's 3 points for each score. I don't know. But
yeah, something.
The fact that
we win. Umnuzana Sibusiso Moyo, umphathintambo obona ngezokudlelana labanye amazwe, ugijimisane labantu khona ngale ngathi kumba abantu bamgijimisile, omnye wamthela ngamanzi. Besithi mphela kumele ukuthi kukhululwe abantu basentilongweni kule Zimbabwe. Abakubandla le-MDC, laba sikhuluma ke ngomnumzana uJob Skala, labanye ke abetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Yeye kuze banjalo ke kubulawayo siyakwazi ukuthi kuyafiwa khona ngani. Siboneke ividiyo lapha ipotapota utown clerk kumbe ngithi umabhalani wedolobho lelo ethethisana lomnumzana uTinashe Kambarami ngoba uKambarami umxotshe uDube umsebenzi uChristopher Dube phela. Esithi kenze kuhle kunenga akwephulileyo kulangale ke edolobheni. Bekungani kulenhlamba sibile ezinzima ekade zikhihlizwa ngoba uDube. So sifuna uzangani ukuthi lithini ngendaba lezi ngelana kuhlelo sixoxene kunjalo futhi
ndizo zwo Gibbs totanga nokukorokotedza vasikana vechikwata cheZimbabwe netball team nekukunda kwavaita Sri Lanka 79-49 emangwana vari kutarisirwa kupinda zvakare munhandare vachisangana neAustralia ndofunga musuwe sondo vanenge vachisangana zvakare ne nechimwe chikwata cheku is it Ireland?
Yeah, mbona zani Ireland.
Yes. Yeah. Saka vanenge vachitariswa zvakare kutamba mangwana, otamba zvakare musuwe sondo. Kunhabvu yevakomana kutinoziva kuti makatamba nhasi mangwana mozorora. Handizivi kuti sei vabva vangoti votamba nhasi mangwana obva vatamba zvakare
nekusimbona zani isikhathi sangkona kuti nxave senkudleni abadlali isikhathi eside isikhathi sangkona sifichana
kodwa nguva idiki.
Yeah.
Okay.
Kodwa vasebenza sivile ukukichima lapano
ngoku. Ndizvozvo kumhanya ndizvozvo. Tikatarisa nyaya iyo yekukunda kwaita chikwata chenetball. Totarisawo zvakare zvaitika kuratidzira kwaitwa nevana veZimbabwe vaimasangana akasiyana siyana anosanganisira vebato reMDC kuUnited Kingdom kuLondon uku. Varatidzira vachi Shoropodza, hurumende yavaima sana munangagwa pamwe chete negurukota rezvikudzana nedzimwe nyika vasibusisa moyo pama video ari kutenderera pamadande mutande tiri kuona vamwe vachitodira mvura kuna vasibusisa moyo pavanga vakuedza kuti vapinde motokari hatizoti kumupinda motokari kwavanga vachita kwava kuri kwokumhanya vachitiza here kana kuti kwava kuri kwokuti vanga vapedza zvavanga vachiita asi tiri kunzwawo pfungwa dzakasiyana siyana kubva kune vanhu vanga vachionawo video iro tichaedza kuti kuri kure nezvazvo todzokera kumusha muguta reulawayo tanzwa kuti kwaitawo zvakare bongozozo zvichitevera tsamba yakanyorwa nezuro nevakafanira kubata chigaro chameya weulawayo vatina Shekambarami vachinyorera munyori mukuru kana mabharani wekanzuro yeulawayo vachristopher dube vachivamisa basa pamusoro pezvipomerwa zvakati kuti zvavari kuvapa zvekuti vakakanganisa mafambisiro emari nebasa muguta reulawayo takaona vadhube vachiramba kutambira tsamba iyoyo pakaita kuchinjana kwemashoko zvikuru vemashoko anyanya kubva kuna vadhube asi tazitaura navadhube nhasi vataura kuti ndine urombo zvikuru nemashoko andakataura nezuro ndozvinoitwa nemunhu anenge akatsamwa asi hakuzvidiwe kuti ndozvandaireva asi taonawo zvakare nhasi vakambarami patataura nawo vanga vari kumapurisa vachimhangarirawo vadhube nemashoko avakataura nezuro pamwe chete nezvavanga vachizvaitwa nhasi nevanhu vavati vauya vakavarwisa kumahofisi awo ekanzuru taonawo mavhidhiyo nemapikicha vakambarami vachirakidza ropa ranga richibuda mumaoko mavo mavanga vachiti vakuwadzwa nezvaitika nhasi kwatonzwa kuti vamwe vagari varatidzira pamusoro penyaya iyoyo vachinyunyuta nekumiswa kwatown clerk kwozoita ndo nyaya dzatiri kuti kuri kure pari zvino Gibson ndiri kutonzwa kuti tatove nava panyika kare manzira vanove vesangano reRestoration of Human Rights Zimbabwe vari kuLondon vakari manzira togamuchirai muchirongwa chedu
tinotenda makadiniko
aiwa tinotenda siapila yes maybe you can start by explaining to us what happened at Chatham House
right what I need to make clear from the beginning is that people are getting the impression that the demonstrators were all members of the MDC alliance. That is not the correct position. This demonstration was organized by a number of organizations which included Zimbabwe Human Rights Organization, Raw Zimbabwe, the MDC Alliance itself, the Zimbabwe Vigil, and other human rights organizations based in the United Kingdom. So it is basically all human rights organizations that were represented there. And what happened is Zimbabweans in the United Kingdom, especially in the opposition and the civil society movements, are not happy with what is happening in Zimbabwe. And then we felt very, very concerned by this delegation from the government of Zimbabwe coming here to tell lies, projecting the situation in Zimbabwe as being a good situation and a new dispensation, whereas we know very well that is not the correct position. We have seen a lot of things happening. For example, the recent arrest of Job Scala. That is only one of many things that has been happening. Civil society leaders are being incarcerated. They are being arrested and charged with funny charges and so on. The democratic space is not there. It's shrinking every day. So for them to come here and then project the situation in Zimbabwe as a new dispensation is quite an insult to us. So we felt that we should go to Chatham House and demonstrate to tell the world that these guys are liars. What they are saying is not correct. The situation in Zimbabwe is worse than what it was during the Mugabe era.
Mm-hmm. But by attacking the minister, is that not going too far, Mr. Karimanzira?
I wouldn't call it too far. It's unfortunate that the video clip that is circulating doesn't tell the whole story. That attack was provoked. There was a member of the CIO who started beating people the demonstrators, and those people were reacting. So it's just unfortunate that the video clip focuses on the moment when the protesters were beating that CIO member. What they were doing was pouring water. If you look, that is what they were going to be doing, which is quite common here. We do it if we are not yet with somebody, we do it. But nobody meant to assault somebody. That assault or whatever, that was a reaction. It was provoked.
Mm.
Yeah, isiNdebele uyakhuluma baba, uthi sikhulume nje ngamafutshane ukuthi sizokuthi okwenze sibili ukuthi abantu bethele umnumzana Sibusiso Moyo ngamanzi, njalo lokuthi bekhahlele lo wakade hamba laye, kuvele ngaphi kwaya ngaphi kunokho.
Yikuthi abantu laba oSibusiso Moyo labo Nick Mangwana, i-delegation yona le Zimbabwe government ibuye lapha e-UK isizokhankasa ukuthi khona ithole uncedo from i-international community. Besithi bona izinto sezilungile eZimbabwe. Thina umbono wethu sibona kungamanga khonokho, ngoba sibona izinto eZimbabwe zingakalungi, ziba worse every day njengombono wethu. So thina sihambe ukuyatshengisela e-Chathamouse ukuthi sibonise umhlaba wonke ukuthi abantu laba banamanga.
Mm-hmm.
Sase sibamelela ke ukuthi baphume. Ekuphumeni khonaphana sebeqedile, kulapho khona oqalise khona uhlupho lololo ukuthi khona abantu bebesebetshayana. But ukutshaywa kwabo laba abantu yibo abaqalileyo. Kunomuntu we-CIO oqala ukutshaya abantu khonaphana, ama-demonstrators nawo basebeqala ukubuyisela.
Ye, siyawuza kakhulu ke, siyabonga kakhulu. Ngizokuthiwa ke silo mlaleli.
Ramba yini muri parunare vakari manzira timbonzwa kune muteereri. Hello.
Hello.
Ye, ndiani vari parunare?
Ndistole.
Vastole, makadiko.
Tinosimba, pakadini kwamuri.
Aiwa kuno kutsvene, tipewo maonero enyu nepfungwa dzenyu munyaya dzatiri kukurukura nhasi tinenyaya dzakati kuti. Tine nyaya yezvaitika paLondon zvekuti vanhu varatidzira. Koita nyaya yekukunda kwechikwata chenetball cheZimbabwe, koitawo nyaya yekusagadzikanawo mukanzuro yeUlawayi.
Ndinoda kutaura yeLondon.
Taurai tinzwa.
Zvinhu zvazvinofanira kuti zviite izvozvo. Zvinorwadza, mukaona mararamiro anoita vanhu kuno kwatiri kuno.
Imi muri kupi?
Ndogara kuBikita.
Okay, Saka muri kuti vanhu vanofanira kunge vachiratidzira, vachinyomba gurukota, vachidira mvura vachidaro, hakusi kuzvidza here mukuru wenyu wehurumende?
Kuriga maelections hakusi kuzvidza vanhu.
Handizivi hangu panyaya yemaelections nokuti umbowo chaiwo handinawo, mavhi 11 handina.
Kurova vanhu vari kudemonstrate hakusi kuzvidza here?
Ndofunga pamwe pane paine zvikonzero zvavanenge vachipawo munyaya dzakadaro.
Ndizvimwe chete chatiende vanhu vava vaita zvakanaka sitereki, just because kunyepa chinhu chakaipa, vanhu kungotaura chokwadi kunoita sei.
Munokuluma
kutaura chokwadi notomba kwabva kuno kuchienda kuUK wondonyepa kuti zvinhu kumusha kuZimbabwe zvakanaka izvo zvisiri right ndochii.
Handiri kutonzwa muvoice menyu matoita hasha nechiki zvese zvasangana. Munokuluma futi.
Zvinorwadza mufunge, zvinonyatsakamidza kuti pain yandinayo pamwoyo pangu ka. Pain yandinayo zvondiyo nomuZimbabweni wese, pain iyoyo. Is not good mufunge.
Aiwa pakaoma. Asi,
chingondiudzai kuti, munhu anorarama, imagine kuti munhu anongorarama sei upenyu hwatiri kurarama uno. Kuno umwe munhu ane pfungwa dzakanyatsokwana chaiye chaiye angasvika paekisendi yekuti upenyu hwatiri kurarama kunoko vakomana kuna anomboti vagoona.
Asi tanaida kubvunza vasitori ndachida kubvunza yekuti tingati here mhosva igadziriswe neimwe mhosva kana mhosva igadziriswe nekumwe kukanganisa zvakare.
Aiwa, kukanganisa kwakatetwa kuna hakuna kwakagadzirwa.
Ndokutaura kuti vanhu kuti
vanoratidzinzwai kukaitwa demo kunorohwa vanhu kuno. Handiti whether it is peaceful, handiti kutozoona kwakuita violence kaitwa demo payapayaka inenge yaprovokwa seizvozvo zvaitwa. Ndanzwai hani mazva kuti yaprovokwa ndivo zvavanoita nekuno. Pikicha yevaitaura kuiexporta kuenda nayo kuUK zvavanoita kuno, ndovanoprovoka vanhu vanenge vachidemonstrate. Handiti kusvika vanhu azotsala manje.
Hayi vatinotenda vasitole nathi bvunza kuti munokuluma futi here.
Ndizokulumi zvangu handifari ndakagumbuka kusvika panasiko ndiri kutobhuyira nehachi.
Tiri kuzvinzwa vasitole.
Hazvitinaki zvirikuitwa nevanhu ivavava hazvisi kumbo handizi utangoda kuti upenyu hwevanhu huzomboenda kupi shamwe munotoexperienza chimwe chimwe chipaexperimenti noupenyu hwevanhu. Shiva munomboziva ndoda kuudza imwe secret yamunenge musingazivi nini handitika mukaenda papari renyatwa izvo zvandiri kutaura ka pane mawheelchair 4 kana 5 handiti
anenge ari
iyeyeichaizvo mawheelchair to ukasvika nomurwere payapaya unotobva kuti tichisina mawheelchair mawheelchair aripo payapaya chokwadi to be honest mawheelchair aripo asvitsi kana 10 papari renyatwa hospital mukatoisa mablanketi aripo ka hatoite kana kufuga kupa murwere kuti afute blanketi rakatenda nasimiti kare ndori chiripo namanje. What are these people doing?
Aiwa tinotenda zvikuru vasitole nekupinda muchirongwa regai tinzwewo kune vamwe vateereri kuti vanoti
chimbozwaiwo kana pano anotonzi hwitinesa nyaya tozwa kuti zvechiwapo chokwadi.
Thank you so much.
Okay.
Gibbs. Mr. Stole is very angry. He is supporting what Zimbabweans in London did to the foreign minister. He says that's what should happen. And I asked him, is it the best way of solving
issues?
Yeah. Yes, fire with fire. He says if it should be, let it be.
That's a tough situation. Yes. I think many of these issues are solved through democratic means.
Yes.
And one of the means is obviously to protest peacefully.
Peacefully, yes.
And do things in a diligent way.
Yes, but he's saying, as what Mr. Karamanzira said, that the demonstrators were provoked. So he's saying that's the same thing that happens even in Zimbabwe when people demonstrate peacefully, they end up being provoked and people being shot at.
I'm sure that we are going to get the government side as soon as possible. We are trying to get hold of the minister in London. Maybe we'll manage to get to the minister and all the
Mr.
government.
Mangwana, I saw Mr. Mangwana, he issued a statement and he's saying that what happened today is an embarrassment to the nation. Let me see if I can reach that statement. But tichi tarisa statement ya tumirwa navamangwana tombonzwa kuna Karimanzira neshona kuti chii chatora nzvimbo ku London. Taura henyu vakarimanzira.
Nhasi ku London kwanga kune musangano wanga uriko wanga uchisanganisira makurukota ehurumende akabva ku Zimbabwe vazivusiso moyo na Nick Mangwana. Musangano uyu wanga wakanangana nekuti vataridze pasi rese kuti zvinhu zvanaka muZimbabwe vachitsvaga kukumbira kuti international community iuye kuZimbabwe kuzobatsira kugadzirisa kuti upfumi hwenyika huchinaka kuZimbabwe vazoita mabhizinesi nokuita sei. Isusu takaona sekuti izvi vari kunyepa inhema dzavauya kuzotaura kunoku. Tinoziva kuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kunaka, zvinhu zviri kutoenda zvichiita wesi. Kana nematarisiro edu totoona sekuti zvatoshata kukunda zvazvanga zviri panguva yaMugabe tikatarisa udzvinyiriri huriko kuZimbabwe nezvese zvakangowanda-wanda. Zvinosanganisira mazuva mashoma apfuura kusungwa kwakaita vaJobi kukada. Unongori muenzaniso but zvinhu zvakadaro zvinogara zvichiitika nevatungamiriri vemapoka akasiyana-siyana vanogara vachingoshungurudzwa vazhinji vari kumatare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzisina nemusoro wese dzeudzvinyiriri. Saka isusu takaronga kuti tinotaridzira pachatamauta acho tichitaurira pasi rese kuti zviri kutaurwa nevarume avo inhema dzega dzega hachisi chokwadi. Saka mukutaridzira kwedu tavamirira kuti vachibuda musangano macho tigotaridzira tichivachoropodza. Pakubuda kwavaita pane mumwe musiyaiwo wavanga vainaye atanga kurova maprotesters. Saka pakurova kwavaita maprotesters azodzorera. Kana mukatarisa pavhidhiyo iri kubuda ndopanozobuda aakurohwa iye asi iye ndiye anga atanga. Iro gurukota iro ranga richidirwa mvura ndozvanga zvichiitwa nevaprotesters zvokuzorova izvo zvakonzerwa nokuti uyo musiyaiwo uyo atanga ndiye kurova vanhu.
Thank you so much. Vakarimandira ramba muri parunhare timbonzwa muteereri ndofunga tine muteereri tina vangwenya linjani baba vangwenya.
Nyakira ami.
Yes. Baba vangwenya ukubona njani ufuna kukhuluma ngani wena?
Okay, vendane lapha ngizokuma lokho kwenzakala kobulayo kunzisa ubuhlungu kakhulu ngoba lati apa sizi ngapha sikhali tekhayini sezidlungini nqawo la abanye bekhuluma abangakhulumi ngisabe ngelinicele kodwa eliyabethenzela ukuthi thina ngapha sijabule sitekha uthi uyafikekha uthole kunzima futhi uzibuzihawu khathani kuthiwe kulungile laphana laphana ungene laphana laphana uthole ukuthi kulabanye abasikhokhelayo abangasiphathi kuhle kodwa thina sisijethi sesibambeni sesiyizimbabwe eyalungisa izinto zalunga kodwa kusiba nzima kakhulu kanti sisitheze ebhotswana sesezi khona wathi wakhangela uthole ukuthi asitalanga kuhle lakho sihlezi sivaleka silamapasipoti ngike ngahamba kathi siyalungisa ipasipoti mathole ukuthi ipasipoti yakhona kayiphumi kubala lokhu yalokhu kodwa kathi ngapha lo sefike zoxosha ulokuzini ngapho utamitek yena kodwa esuka le kwenye indawo lekuthi ngabe kunalathathi lokhu zakhetha lo wangapha kubulaya kuza sifundisela kuthi into zethu so into zethu azimanga kuhle ngapha into engakhayana ngithole ukuthi hayi xa selikhaza futhi kwakwenzakala okwenzakala eliverpool le elokhu mane ebritain kusibuhlungu futhi kakhulu ngoba lwani umuntu ngiyoqasha ukuthi alukhuzele abana abantu ngathi beyi-retain impawu angasokushiwa ngokuthi ingane kuthiwa kubona abarongo kodwa abona lapha aphamanisile ngokuthi balungise ulokuzeni uhlupho ngolunye uhlupho kumele ukuthi ngabe bona bakuphethe ngendlekhonaukuthi ngabe bakhulumiseni ukhulumisana khanya yiko kukhanya kuqakathekile kulo ukuthi lihle lisebenzise izinto ezinye indlela ezingalunga ngoba kusasa kuyahlupha futhi kokunye kwezinto khayele khonapha hayi bengela amaningi nje kodwa bengijabule ungene eseleni nami kodwa ngizibuhlungu ngoba lapho sihezi khona le sasitalanga ebantwini kuhle sihezi sigashile ukuthi singabotshwa ekhaya ngaleso kulungile ukuthi asikuthole kuba nzima wes lapho esihamba khona ngaleso sibuyele ekhaya kuma ngendlela zokuqhumeka kodwa uthola sisithathele ezinye izinto lezi amagrosa lethu kuthwalela abantwana njengoba ngale khaya kunzima kuthi thini kamantwana lokuthi kuthathelwe futhi so kubulawa kuthiwe kunzima futhi khona sinzima ubalekele isilwane egangeni hlaya ngumkhonto egedini
hayi kunzima siyakuzwa kakhulu siyabonga kakhulu ungathenelwa kusasa. Yes, so that is Mr. Ngwenya. He's talking about the suspension of the Bulawayo town clerk, and he says, you know, the guys should have done something better than what people are seeing on video. And all those kind of things.
Yeah, I think.
Yes, so then he goes to London and says, at the same time, you know, those protesters should have done their things peacefully. He says, you know, there's no reason why you should actually, you know, make something like an eye for an eye. You know, you can't revenge in that way. He says it's very dangerous because when you go back home, what is going to happen?
Okay, you Mr. Karimanzara so, is there.
Exactly. So before that, let's read the statement from the Minister of Information. So they've just released this statement on Twitter, and it says in part, the Zimbabwean delegation to the Global Conference for Media Freedom in London had great engagements with different stakeholders. Government condemns the violent attacks against the delegation by a group of opposition protesters outside Chatham House in London. It is tragic that the spectre of violence during protests witnessed in Zimbabwe, which forces the security services to act, has reared its ugly head in foreign land, discrediting not the government but the hoodlums themselves and embarrassing peace-loving Zimbabweans. Mm-hmm. And then it goes further to say the attacks have not, however, disrupted Minister S.B. Moyo's successful engagements in the UK in any way. Undeterred, his program continued with fruitful meetings with the Secretary General of the Commonwealth and investors. Mm-hmm. The program ends tonight with engagements with the progressive Zimbabwean diaspora community and other key stakeholders. So now he's also using a certain word here, hoodlums.
Yeah, but know, also but if I go back to the statement
here, continue
there,
yes.
The statement says that the way the violence, or I mean, they are claiming it as a violent protesters, violent protest. He says which forces the security service to act, which means if it was in Zimbabwe, the security forces would have acted again.
Yeah, so I think here, in a way, he's saying that security services always act when there's such violence.
But so that doesn't warrant that the involvement of security.
That's all right. And there's the use of this word, the hoodlums themselves. Mm-hmm. I don't know what he was meaning there. Maybe if Mr. Mangwana, you're listening to us, open your phone because we're trying to get hold of you. So let's get to Mr. Karimanzira and get his reaction on some of these things that are happening. So, Mr. Kanbanzira, in brief, just 1 minute, you have heard what the Secretary of Information is saying, you know, about your actions on the ground there in London. Can you give us a quick reaction?
Yes, I'm not surprised by what he is saying, but what is clear from his statement is that the Zimbabwean government is uses excessive force. You can tell from what he is saying that he is wishing this had happened in Zimbabwe, then the security forces would have used the force, which as far as we know includes even killing unarmed civilians. And when you look at it, the other common thing with what happens in Zimbabwe is that the CIO person provoked the demonstrators, which is also the same thing that happens in Zimbabwe. The demonstrations in Zimbabwe they start peacefully until some ZANU-PF people who are planted within the demonstrators started becoming violent, provoking the security forces to act. And the security forces then will act in an excessive manner. So that is what they failed to duplicate here, because here there is rule of law. They were pleased there, but they didn't intervene in the manner that ZANU-PF would have wished.
Tichitarisa mangwana vakare manzira tirikunzwa kuti pane hurongwa hwekuti zvizaro zveZimbabwe zviri kuLondon ikoko zvimwe zvichanoratidzira zvakare kuLondon. Mungatiudza kuti kuLiverpool kana kuLondon mungatiudza zvakamira sei?
KuLiverpool kune mitambo yebhora remadzimai netball World Cup. Vasikana vedu vekuZimbabwe vari kutamba zvakanaka chaizvo chaizvo uye tiri kufara nazvo. Asi tine zvatiri kusora zvakanangana nevanhu vakauya nevana ivava. Vana ava vatambi vebhora chaivo chaivo havasviki makumi maviri, vanogona kunge vari gumi nevana. Asi vanhu vakauya vanopfuura makumi mashanu. Vazhinji vacho ipapo vanhu vakangouya kuzodya mari chete, mari dzaifanira kunge dzichisenzeswa nevana ava. Vana ava magariro avari kuita kuno kuti tiri kuzviziva kuti haana kunaka kana kudya chaiko chaiko vari kutambura. Muhotera mavakange vakabhukirwa vakambotanga vabuditswa zvikanzi vanogara kumahostel kuzosvika taita noise chaizvo. Taita noise ndopavakazonyara vanhu vehurumende yeZimbabwe vakaona kuti zvaakuzikana nenyika yesu ndobva vavadzorera kuhotera. Nezuro chaiye chaiye vanga vasati vava neshangu dzekutambisa nadzo bhora ravo, ivo vanga vachifanira vatanga game nhasi, asi nezuro chaiye chaiye vanga vasina shangu dzakakwana. Kuzosvika futi taita noise ndokuzotengerwa shangu idzodzo. Saka zvinhu zvacho zvese zvinotoda kutoti titongoita musindo kuti zvinhu zvifambe, vana ava vabatwe zvakanaka. Saka tirikuda kunotaridza mangwana tichitaurira pasi rese futi kuti vanhu ava muri kuona vemuZimbabwe vakauya nevana ava vakatoya kuzodyira mari vana ava, vakatobira vana ava mari. Pane umbo huripo kuti pane mari dzinopfuura makumi mana nearly 40,000 dzakadyiwa neboka iro rakauya nevana ava. Saka ndo pane zvichemo zvedu, ndo saka tiri kunotaridzira mangwana kuLiverpool.
Okay, saka mbobatai muripo parunhare Gibbs, tinzwe kuna Bonge Mbate.
Yeah,
what he's saying is that tomorrow they are going to demonstrate in Liverpool where the Zimbabwe netball team is playing, because they are saying the way the netball team players are being treated by the authorities, it's not up to standard.
And so they're saying there are so many of these officials.
Right? Yes. So we'll come back to you regarding where I think there's a Mr.
Into yenzakale eZimbabwe vela abantu bazibuhlungu kakhulu ngento yenzakale eZimbabwe, ngoba kuqhubeka abalunga e-MDC abotshwa lengwanacala. Ayisikho cala phela lokhu ukuthi umbuso kamnanga kufileka lokho ukuthi mabantu bengakhuluma leyo nto sokumele babothe angikubone kuyinto eright lokho kufuneka ukuthi wonke umuntu eZimbabwe sikume impela awuchothoze kakhulu umbuso kamnanga kwakho maybe ungazama ukwenza ubungcono noma ungaphumanga phela uma singaqhubeka sithi umbuso kamnanga kuright abantu besiphika kunganazi imali abantu kungenamsebenzi izinto ziyadula emashopu angikuboni kuyinto eright mina leyo abantu abaqhubeke bewuhlukumeza kakhulu umbuso kamnangagwa lebhe ungagcine tshintsha izinto phela ma singathula izinto sithi izinto ziright sithule izinto zibheda kanjalo sesihlupheka kanje angikuboni mina kuyinto eright abantu bezimbabwe baqhubeke beyitshengisela kakhulu basukume ngamandla amakhulu bawuchothoze umbuso kamnangagwa uzekuthendeka izinto phela ma singathula angeke uhambe luphi umbuso kamnangagwa uqhubeke ubheda kanje angikuboni mina kuyinto eright leyo
hayi siyabonga kakhulu Sithole ungathelela kusasa baba. Okay, bye-bye. So, okay, what Mr. Sithole is saying is that the protesters are okay. You know, they've got a right to protest. And he says, well, you protest in different ways.
Mm-hmm.
So he says Zimbabweans should continue protesting until, you know, the government bends to their needs. So he says, you know, there's a lot that has to be done. So I'm told we've got someone on the line.
Hello, Diana, what you now?
Hey, Magadigo.
Hey, Diana, abo.
Baba Moyo.
Baba Moyo, Makadi.
Tinosima Makadiko.
Aiwa tirapenyu taurayitinzwe chirongwa ndechenyu.
Ya, regai ndite kwasangu vatereri manera akanaka. Andoda kutauro dambudziko ratinoona. Kuno kwatirisa ma taura pa dambudziko ndirikuti kuti kuno kwatiri ku South Africa. Nidambudziko rakakura chose kuvana veZimbabwe vanonga vachienda kundorimwa maaslam avo kuomafe vachinge vasvika ukokoko vanosvika vachisungwa sautorongo saka kanguva zhinji samufundi ndogara achindovaona kutorongo kwavanenge vari saka tinenge zamu nenzira dzose kuti gono kuti rubatso rugono kuvapo kuzamapo napo chimiro chiri kuno kushimiro chinorwadza zvikuru nekuti nguva zhinji ndogashinda ako njana navo vaenda kumaaslam vanosvika vachisungiwa anorijekiti waenda kupretoria central police station vasvika ukoko kudiwa mari munhu emunhu 3000 kana usina unogara kana 3 months muri umomo kana mukadozoshaivisisa mari yacho unoiswa kulindela kwacho koko futi zvemasvikako unogara ma6 months apa zvehama kuti zviende ukoko kulindela kuti zvinge paunu mari zvinotsvakara sina mapepa saka zvimwe zvinhu zvatinogara sangana nazvo zvinorwadza zvavaikurudzirawo vari mukati metorongo kuti mufundisi dai maigona mazviisa upose ndakambozama kuenda kunewspaper ndikaenda kuredio kukwezi fm ndichivapo mastatement iwawa saka zvimwe zvinhu zvinorwadza tova mavhidhio atakatora tikazama kuti mwanga famba saka idambudziko rikitisangane vana vezimbabwe
ndizvozvo
vari mukati imomo saka ndo chimwe chichemo chatinacho.
Alright, aiwa tapanzwa vaMoyo ndofunga vateereri vari kunzwawo nevamwe vanenge vari responsible vano kunanga vari kunzwawo wanzwa Gibbs vari kutaurawo matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe vari kuSouth Africa saying if they go to try and renew their permits some of them are being arrested and detained at Lindela. So he said that they requested him as a pastor who visits them to notify the outside world.
And if you go to Lindela, the next thing you're in Zim.
Yes, you get deported.
Yes, we hope to get Tinashe Kambarami and some guys about the Bulawayo fiasco.
Yes,
you know?
But I think there is a caller. There is
a caller now. Yeah, what says it to Slovan? Slovan, let's go on.
Gogode. Magadi kwa Gogode.
Delivera kwa Magadi.
Takasimba wa Gogode wa Rukupa. South Africa, nyaya dziri mudariro ndidzodzo batai tinzwe pamuri kuda kubata napo. Tiri kutarisa ikuratidzira kwaitwa nevana veZimbabwe vari kuLondon kune gurukota rezve kudyidzana nedzimwe nyika vasiwisiso moyo pamwe chete nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwamashoko vaniki mangwana vane musangano wari kuita ikoko unotarisa nezvemashandiro evatori venhau asi vana vezimbabwe varatidzira vakaguma vadira mvura vaminista moyo nevamwewo vavanga vainawo koita nyaya yekuti chikwata chenetball chezimbabwe chakunda Sri Lanka 79-49 koitawo zvakare nyaya yekuti kuvulawayo town clerk wa Christopher Dube waka piwa gwaro nezuru rekuti vanga vachimiswa basa rakabva kuna acting mayor vakambarami tinashe kambarami asi vakaramba kutambira gwaro iroro tasunzwa kuti nhasi pane pasimboita kuratidzira nemaskemishes saka taura henyu
ya ndichokuti panoda kurukudza vachikana vanogona kufura bhora zvisingaiti kudarika vakomana sechizvi ndoda kutaura nezvekuratidzira kwaitwa ku uk zvino tishodidzei zvinowanza kudziriika munyika ichikonzezvekutike zvino vanhu vakangopaka nezviri kuita kumusha zvakawanda zvinongorwadza vanhu kune tikudziva kwezvinhu koti kusungwa kwevanhu vanenge vasina mhosva saka vanenge vashapirwa manje maitiranda varuna saka dei vanga vachigona vaifanira kumbopfeka masuti akasiyana sezvinoita kwaizvi kuti unombochinja wapfeka mesu wopfeka mesuti yakanaka saka dei vambochinja kuita kwavo varuna ava vakwanisa kuti nyika yedu imbiimbiri kana vakaona kuti zvinenge zvinovanetsa ngavangomboitawo vamwe vatonge tione kuti zvinenge zvakamira sei kana vanenge vatonda vaya vakanga vachirasika ivo vanenge vachiti fambai makadai apa pamuda kuira yakoapa pane gomba rakambowirapa nyika yedu yeindia mberi nekuti zvinhu zvinongoitika zvinongotinesei ike zvino tikatora futi nyaya yemapasipoti mapasipoti hakuna mateko acho vanhu vari kuno tine mapemiti acho asi mapemiti akavhenetipaya aya zvinoti hatikwanisi kumarinyiwa saka ngavaite zvinhu zvinofadza vanhu kuti pani chingafaniri kuti shatirwa vanhu vanongozoshatirwa vacho
saka muri kutsigira kuti panzvimbo yekuti patsvagwe nzira dzokuti vanhu vataurirane kuratidzira iko ndo kuchaita kuti zvinhu zvigadzirisike
dovatogona kuti kana kunenge kwakuendwa vanhu vari kwatingoratidzira nekuti ukaratidzira vari kumushaka vanhu vacho vanongozoporera vochienda kumusha saka vari kunzeku vanenge vakatofunika iye kuratidzira kwatochida koku kuuk ekwakuri kumusha evamwe vatomboisa zvinyere mudimbo
aiwa tinotenda zvikuru vagogode thank you so much
orit varume mo vanotsika zvakanaka
thank you so much Mr. Gogode is also supporting the action by Zimbabweans in London demonstrating against the government and Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo. And he says that if that had happened in Zimbabwe, things would have gone the other way. Some would have gotten shot. Yes.
So we are also waiting to get some of the people that we invited on the show. But Sislo Baba, Derek, a phone in. Derek, come on, Jalgola. Hayi so ndinecingweni Derek phela abantu babona ngazani uphakathi kwegapha mzali
hello
Derek uyangizwa kuhle
ya ngikhona tinjani
ngiyaphila kakhulu wena ufisa ukukhuluma ngani nomzali
hayi makhulu ngokuthi akusebenzi ukuthi ngibavela abasilalele ngokuzwe
so bebesichithela isikhathi nje
vele balingalaba bakulalela bavezwa lotela
so ufisa ukuthi manje kumele kwenziwe inxa kunjani
njenginofamba ethi waphunze zotela ngakhulizani kuthi ngizongubavela kuni
wena ngokubona kwakho ubona azani abantu inxa bengasatshengiseli kungalungiswani manje
noma aze batshengisele vele bazabeyalobaubulongavela batshengisele abala mbhobho bona bale mbhobho bakwanze ukuthi babadubule emva kolo kwaphinda kama manga bathi bebulala izinto sekeqashe izinto kuzilaba
yebo so hayi no kuyazwakala mnumzana sibonge kakhulu uye sibonge kakhulu ke ubaba uDerek uthi demonstrating or not demonstrating is same thing in Zimbabwe so he says you can demonstrate as much as possible but no one is going to listen to you so he says it's just a waste of time.
Yeah.
So now, maybe we can get all of these guys in London, you know, the netball fellows.
Yeah.
So I'm sure we've got Elvis Mpofu, who is in UK. So he's under a certain club called the Warriors.
So not the Warriors that lost to DRC?
No.
Okay.
It's the Warriors Social Club. So these guys have been raising money for the netball team, and they're saying that they are very happy with what you know the Warriors are doing. So maybe let's go back to Karmanzira. Is he still there,
Mr. Karmanzira? Vanafananga varipo vakarimanzira.
Wongo ndichiripo.
Vakarimanzira. Tombotarisa nyaya yenetball. Muri kubatsira, tiri kunzwa muri kubatsira vana vari kuLondon iko kwavari kutamba. Tiudzive kuti, I mean, how are you helping them? In which ways are you helping the netball players?
Chekutanga, takatanga kunovatambira pavakasvika.
Ndaikumbira kuti mungotaura nechirungu so that it covers almost everyone, even my friend here, though he is Shona Kolva.
We went and received them at Manchester Airport last Friday. Then on Saturday, there was an event that we hosted, a fundraising event. On Monday, there was another event that we meant to host, but they were barred from attending that event. Again, it was because the officials had realized that we instead of putting the money that we would have mobilized, instead of putting it in one pot, we decided to be giving it to each the individual, the girls individually. Mm-hmm. So this did not go down well with the officials, who felt that the money was supposed to be put in one pot and the officials would be responsible for distributing that money. But then we were already not happy about the fact that this delegation was too big, and we were aware that they had already misappropriated some of the funds that was meant for the welfare of these girls, and we're not going to do that. So they barred these girls from attending the Monday event. And also they are making it difficult for the outside world, for the Zimbabwean community, to communicate with these girls.
Mm-hmm. Yes, ngathi benza njani ukuthi bevimbe ukuthi amantombazana lawa engakhulumi nabantu bonke ngotshaka sindebele khona.
Ilapho abahlala khona vele ukuze ufike, uyakwanisa ukufika, but ukuze ukwanise ukukhuluma labo, ukukhuluma labo bangabuya amankazana labana, uzathola bona ama-officials bangikhona sebekhona labo sebebakhangela ukuthi sebezama ukuthi bangakhulumi anything. Nxa ukhuluma labo abantwana labo, uyabona vele ukuthi balokwesaba kakhulu, abasakhwanisi ukukhuluma bakufuna ukukhuluma. Okunye siyaze sikhulume labo ngefoni, kumbe okunye siyaze sibuze ngabantu abaseZimbabwe. Nxa abantwana laba sebekhuluma lezihlobo zabo eZimbabwe, izihlobo zabo sezisifonela ke thina sezisitshela ukuthi khona abantwana laba abahlalanga kuhle.
Singathi zokuthiwa ke bebengala lezicathulo zokudlala i-netball.
Izona izicathulo izolo nje ntambama bebengalazo izicathulo, baze bathengela izicathulo ngamva kokubana thina sesiqalisa umsindo ukuthi khona sibone ukuthi khona abathengelwe yini. Sibe sesizama ukuxosha imali thina ukuthi sibathengele thina. Abantu labo basebona ukuthi hayi lokhu sokusirius, basegijima ke basesiyathenga izicathulo, bazithenge ntambama after 8 ntambama.
Hayi, siyabonga kakhulu, ubambe khonapho ucingo ungayikhatshana.
Zvinonzisatsitsi Gibbs kuti kana vanga vasvika nguva yekuti vatarisa mutambo wavo wekutanga, their first game with Sri Lanka, and vanga vatina proper shoes for the game.
Yeah.
Vozotengerwa boots nezuro maneru. You know, you need time to try the shoe and make sure it fits well.
Yeah.
And you get used to it.
That's
so if you try it, specialist in tsoka dzeridzi rakakura nadzo idzi. I need time to talk boots itamuke Gibbs.
Yeah.
So
because what I know is you used to play using your own feet.
Yes, yeah.
If you were given a football boot.
Yeah.
You know, you wouldn't even do it.
No.
You just take it open.
I will take it open. Run
with the ball. Yeah.
So
the same applies. I mean,
yes.
You have to try your boot
and you get
and see whether it works or
yes.
not.
Yes. Yeah. Saka, vakarimanzira.
Wong.
Murukuwa na weri mkana wakumbu garapasi ne waru kutungamira chukwata chewa na ya we netball.
Awasi kuda kugaramesu pasi waru kutoyita zunuzajyo sokunge e-politics. Havasi kutitora semaZimbabweans, vari kuti ivo matauro pana mai vari kutotungamirira chikwata chacho vari kutoti timu iyi ndeye Zimbabwe and ZANU-PF ndiyo iri kutotonga. Saka vari kutoita zvepolitics pane kuti vazvitarise semutambo. Saka vari kuti utaure navo vanofanira kutanga vagutsikana kuti hausi uri munhu wezanupf here.
Paka umare gaitinzwe kune muteerera ari parunhare tina mukoma muzo. Makadii mukoma muzo?
Tiripo makadii mukoma jonga.
Ndakasimba, muri kufona muri kupi?
South Africa.
South Africa, nyaya dziri mudariro ndidzodzo, tipei tinzwe zvamuroda kutaura nazvo.
Mukoma, nyaya dziri mudariro ndadzinzwa zvakaoma dzinorwadza futi. Ndoda kutanga nekutaura neyaitika kuUK. Yavo vanga vane vhidhiyo rekusedhileta yekuzorohwa kwaita vanhu chichi yemasiyawo. Inini ndiri kuti nyanya ndinetsa ndechekuti vari navo vari kubuda vachienda kunze kwenyika vachitowedzera kusenda more money yokutoinda kunofambira kuti nyika yanaka. Handisinya kuziva kuti vari kumboti nyika yanaka pakudii. Kusora kwanezuru anonzi anii akasungwa weMDC. Muno muSouth Africa togara tichiona mamembers of parliament vana EFF vane vachiratidzira vanotaura zviri pachena zviri direct. Kodzero dzedu kunyika uku dziri kunyanya kutorwa. Ivo vobva vabuda vachinoti nyika yedu yanaka, dzokai muinvesti. Apa ite zvino tikatarisa pakabva vamugabe, chingwa chaicho changa chichiri kudzola. Takaterera musi wechinganopera kwanezuro kwaitaura livestok vanonzi vanhu ndivatongo heramene vaitanzi ite zvino nyika yavo kuinda kwakanaka. Pakabviswa vamugabe chingwa chachiri kudzola, ite zvino chaaku $5. Inflation iri kutoramba ichirova pari kungodedzera kuti taugadzirisa nyika.
Saka tingati here imi munokurudzirawo kuti pange pachiita nzira idzodzo dzekuti mugadzirise nadzo matambudziko? Nekuti tiri kuona vamwe vanenge vachikurudzira kudai pagarwa pasi.
Kugarwa pasi ndokwacho kuri kunetsa, because ite zvino tikuzva vachamisa vari kuti vamunangarwa ngavauye titaurirani. Ko vamunangarwa vacho ngavagobudawo pachena tinzwewo kuti vari kuuwirawo here kutaura navachamisa. Zvisangoita sekuti chamisa ari kungotaura nemuromo chete. Kana ari chamisa ari kungonyeta here, ivo ngavabudewo pachena voti tsvaka munhu anoita kuti tigone kugara pasi timbotaurirana tigadzirise nyika. Zvaigona kufamba. Apa vachamisa ike zvino ndovatiri kungonzwa kuti tikuti vamunangarwa ngavauye vataurirani. Vanhu vakati varatidzire kumucha vari kurohwa.
Aiwa,
zvinhu zviri kurwadza zvingaiti.
Tinotenda zvikuru mukoma muzo.
Alright, tinotenda mukoma jonga.
Ko panyaya yechikwata chenetball iyi muri kuti
iyo. Ndakutenda futi vasikana maGames avo anonzi mai.
MaGames.
MaGames, vasikana vatamba zvakanaka, ndandichiriona bhora racho. Vasikana vari kutamba apa ndazorwadziwa kunzi vakatengerwa bhusi nezuro manheru. Mukoma jonga zviri kuitika. Apa kuri kunzi mari yakaiswa mari yekuti vagone kubhuka mahotels vawane makita avo akakwana, asi mari iri kunzi iri kudyiwa.
Chinoitika ndechekuti kazhinji kana pakaa paine munhu anobata homwe pamwe ndiye anenge achiziva kuti mashandisirwo emari tinoaita sei achitarisa rwendo ruri kuendwa mberi. Zvino kuti hatisati takwanisa kuvabata kuti tinzwewo kuti zviri kumira sei kudivi ravo.
But mukoma jongo yangu kuri kuti munhu anobata homwe zvokutadza kutengera maplayers boots here.
Aiwa, aitava pakaoma.
Pakaoma mukoma jonga.
Tinotenda zvikuru kune vari kuUK ikoko vari kubatsirana nechikwata chenetball team sevamwe vatiinavo pano parunhare vapanyika Kare Manzira vesangano rinonzi Restoration of Human Rights Zimbabwe vari kuLondon ndo vamwe vevari kubatsira chikwata chenetball. Tinotenda zvikuru mukoma muzo.
Tinotenda. Asi ndaida kuvaudza kuti hazvizodisturbe here timu yedu kuratidzira kwavari kuda kuita.
Regai tinzwe vachitaura
kuti vari kuenda kuLiverpool.
Regai tinzwe vakari Manzira nokuti hatichatovabvunzawo kuti hazvikanganisa here flow yechikwata ichi. Vakari Manzira, mubvunzo uri kubva kuna mukoma muzo ari kuSouth Africa. Hanzi madhemo hamuda kunoita mangwana kuLiverpool, are you not going to disturb the team?
Aiwa, mubvunzo wakanaka chaizvo. Kana nesuwo zvinhu zvatakatanga tafunga izvozvo tisati taronga kuratidzira kwatiri kuita. Mukatarisa mitambo yatanga nhasi ndopaitwa tanyatsoona kuti tikademonstrata ari nhasi taikanganisa zvinhu zvakawanda. Chechipiri, kuratidzira kwatiri kuita isusu hatisi kunoratidzira tiri munhandare munotambwa mutambo. Kana vasikana ava havasi kutombotiona, havazombotiona kuratidzira kwatiri kuita isusu. Ticharatidzira tiri kunze kwenhandare. Chatakanangana nacho ndechekuti pasi rese riziye kuti vasikana ava havasi kubatwa zvakanaka. Ende izvozvo tinotarisira kuti zvichabatsira kuti vasikana ava vatange kubatwa zvakanaka. Chimwe chendingada kuwedzera ipapa ndechekuti takaita futi maripoti kumapurisa anokwana matatu ese atakatoita kumapurisa ekuno kuUK maererano nekudyiwa kwemari dzevasikana ivava zvokuti inyaya imwe yekuti tinogona kutozonzwa zvimwe zvakawanda mazuva anotera nenyaya dzepolice report iyoyi. Saka nyaya ino tiri kumaoko emapurisa futi muno muUK. Asi zvatiri kuita vasikana ava havasi kuzoona kuratidzira kwedu.
Okay, aiwa tinotenda. Ndofunga mukoma muzo manzwa mubvunzo wapindurwa hoyo. Ndofunga mukoma muzo vabva parunhare, but Mr. Manzira explained after our caller muzo in South Africa asked whether they planned the demos tomorrow in Liverpool are not going to disturb the floor plan or the game plan for the Zimbabwe netball team.
Ye ukayangazani lapha ke baba Karimanzira liyacho ukuthi liyabalitshengisela kusasa ke khona ngale eLiverpool lapho kabe kudlalela khona amantombazana. Kodwa ke ngokutsho kwabantu lapha babona ngazani lingaba pambanisa. Wena ubona njani khona?
Hayi, asibapambanisi. Into leyo sakucabanga lathi singakalungisi ukuyatshengisela lokho. Ukutshengisela lokhu wona amankazana lawa asoze asibone lokuthi siyatshengisela, siyabe siphandle kwenkundla, siyabe siqondane labantu ababe kuzobona umdlalo. Siwatshela into eyenzakalayo ukuhlukuluzwa kwabantwana laba, ukungabhatanga kuhle kwabantwana laba. Senzele ukuthi sincede bona abantwana laba bathole imali zabo, bathole into zabo okumele bazitole.
Kusasa ke liyabele senza njani okunye ukubasekela liyabele kwenza bedlale Australia? Bakhona abanye abangena phakathi?
Bakhona abangena phakathi. Abangena phakathi abasoze batshengisele baqondane lokuthi bayesapota amankazana lawo. Abazabe bephande yibo babe betshengisela. Njalo singavunyela ukubabona after umdlalo. Sizabona ukuthi singabancedisa njani, abantwana labo. Thina esikudingayo ukuthi abantwana labo bathole inhlalakahle, bathole into okumele bazithole ukuze baphanise ukudlala umdlalo.
Hayi, siyawuza kakhulu ke, sicela ubambe khonapho-ke sokutokola Donald.
Thina Donald mkoma Donald Mamboma, makadi mkoma Mamboma.
Yongana mkoma Gibbs Murise.
Hayi, mkoma Donald Mamboma, takanzwa kuti president vari kugadzira mboma dziri kunzi dziri kuiswa munyu. Ndimi mumwe wacho here wemboma idzi.
Ya, mkoma joke.
Taurai tizwe chirongwa ndechedu kumboitira kuti mbabvu dzimboti tamukei, nekuti vanhu vari kunyanyotaura zvinotsamwisana.
Ya, ndizvozvo mukoma. Handinoda kuti hangu kuti sezvaitikasataona pavhidhiyo rero rekuti ravana vamoyo navamangwana vachidigwa mvura zviya. Zvinoita sekuti zvinogona kunge zvinozvika zvichita sekuti zvinenge mhirizhonga pasiri pati. Ndo mararamiro avanoita kuno kumusha everyday iwawo. Ukumbunyitiga vanhu ivo vazviite havo kamwe kako. Ndiona sekuti zviukasha hunenge huri muvanhu mukoma wajonga. Vanhu vane ukasha. Nechingwa chiri kuita mari chinga chawanikwi, chakatanga chidhura chikazoguma chinga chawanikwi. Magega angogara murima, vanhu vapachirazivi magega. Ukasha hunobva muvanhu hwose hwoko. Ndizoradza kuti mwana wamambo muranda kumwe haufambi neuchingwa kuti ndiri mwana wamambo. Yavaratidzwa chaizvo chaizvo.
Asi hamuone zvichiisa here Zimbabwe panenge pasina kunaka kana zvaakuzotariswawo nedzimwe nyika?
Bete mukoma, vanhu ngavarege kurova mbwa vakaita mbi. Ndozvatetichaziva ndozvichaizvo zvakatonaka, ndozvavanga kuti tachiedza zvinhu zviri pagiraundi chaziyazvi. Ngatirege kuita sekuti zvakanaka kumba kusina chakanaka. Ngazvitobuda pachena kuti hakuna chiripo. Nekuti munhu adira mvura asi munhu wekulandanika. Havasi varungu vatadira vataona vachidira mvura. Vanhu vekuZimbabwe vadira munhu wekuZimbabwe mvura. Kwaza kuti vanenge vachipokana pane zvinhu zviripo pagiraundi. Vadigwa nevarungu taigona kuti hapamwe vacharusarura ganda apa vari kudigwa nezvi zvako vanhu vatema nevanhukadzi. Barugwazi wane hama dzavo dzikupya.
Thank you so much
Mukoma. Iwo vada kunonyepa. Saka mwana wa mambo murata kumwe ngavarege kufamba vakaisa chizano muhomwe kana kuisa pahuma.
Thank you so much. Mukoma Donald, tinotenda zvikuru regai tinzwe kune mumwe muteereri tina chief chine mukutu parunare. Makadi ishe chine mukutu.
Ndinotamba chose makasimba here koko.
Ndingadai ndati ndiishe pamwe zita chete ndorinenge richingoti chief iri first name.
Aiwa ndiishe avo pache zvavo.
Ndiishe chine mukutu. Vari kupi ishe chine mukutu?
Ishe chine mukutu ari mukati munomo Harare.
Harare, aiwa tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya dzatiri kurukura.
Aiwa tinonzwa kufara chose kana vana veZimbabwe vachiwanikwa vari vanhu vanowana mukana wekuti vambosungurudzawo kutaridza kunyunyuta kwavo kune vanhu vakaita sevana mwoyo ava. Kubirwa mvura kwavaita kunotaridza kuti nyika yese haina mufaro. Vana vari kuchema. Vana veZimbabwe vatotaridza. Ipapo dzimwe nyika dzese ka kana kuri kuona chaiko chatinoziva nechekuti hakuna chinovandika chisinga sechakazobuda pachena kuti nemapopa akwanise kungatisadzadzira chichibasa. Zvaitika nhasi zvinofara. Ende tinokurudzira kuti ngazvirambe zvakadaro. Vanhu ivavo vari kunyepa vachiuya ikoko vachinyepa kuti zvinhu zviri kunaka. Izvo zvikutaura kudai tirikutaura kudai tiwo yatokwira usiku huno kutaura kudai patova kutotenderera kumasocial media kuti tiwo yatokwira yatohaika again. Apo ikoko vanhu vaitaura kuti zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kudai zviri kudai. Kuno kuri kuurawa vanhu, kuri kusungurudzwa vanhu. Kutaura kudai zvikala ndobvisikala, kutaura kudai izvi zvakatofarirwa kudzidzisa kwachinzi akataurirei zvaakataura padii. Tati is right kuti as an opposition member ane right yekuti ape vanhu maopinions ake, aexpress maviews ake to everyone.
Asi ndikubatei muromo wachine mukutu. Harisi basa redare here kuti rizoona kuti zvaakaita zvakaitwa navasikala zviri pamutemo here kana hazvisi pamutemo, pane kuti isu pano titi vanga vari right kana kuti vanga vari wrong.
Harisi basa redare nekuti dare ratongogara rakatonga kare. Isu chatinoziva nechekuti dare rakangofanana nezvarakatiita kubvira pakutanga. Iri dare ratova worth more than the word worth. Matangira kanga akaita nyika iyika dai vakatongoisiya yakatibatwa naSmith kana Mugabe wacho wavakabvisa. Nekuti zvavakamudzisa vakutobhoronga worth. Hatinambobvira tatenga roof rechingwa ne$7. Chingwa taichitenga ne$90 Mugabe aripo. Iko zvine izvi tabatwa nemhandi dzimhondi dziri kutiuraya dziri kutishungurudza. Izvezvi pete patiri kutaura kudai mungava kana mumakonzi vanhu vanotanga vatarisana kuti watakagara naye munondiya. Nekuti hauzivi kuti uchingopedza kutaura nokuda kunzi dhiraivha mira pano ngatiburuke tinge navo vanotaura nyaya yavo. Saka zvaitwa vana Moizi nana Mangwana tabvanzwa kufara zvikuru kwazvo. Patozoshayikwa angatifanirwa kunge atomboti awanikwa. Hatizoshuviri hedu kufa kwemunhu asi tatichishuvira kuti vana Mangwana sekuuya kwavanoita ikoko mushure mekunge vatsoropodza nyika dzeikokoka sevachimbobatwavo mbovharirwa.
Thank you so much. Thank you so much, vachine mukutu. Tinotenda zvikuru asi hatikurudzire hedu nyaya idzodzo dzekuti aiwa tinotenda zvikuru. Tinotenda zvikuru ndaanchita hangu hatikurudzire hedu kuti tinongedze kuti vanhu vaita mhondi vadii nekuti tinge tisina humbo. That's chief chine mukutu calling from Harare. He's supporting what happened in London today.
Uh-huh.
Yes, and how many minutes to go, Gibbs? Just a minute and a half.
Just a minute and a half. So the problem is that we're not live streaming today. I think we are having challenges on social media.
Social media.
Yes.
And also we failed to get through to Mr. Mangwana and also Minister Moyo.
Yes.
And we tried also to get hold of acting Blawe Mayor, Mr. Tinashe Kambarami. Kambarami, Councillor Kambarami. Uh-huh. Yes.
Yeah. So let's get back to Mr. Kalamanzira. Your last word, Mr. Kalamanzira, just 10 seconds.
Yeah, the situation in Zimbabwe it will not improve until people are prepared to stand up for their rights like we did here in London today. That's the attitude that we should all take as Zimbabwean citizens wherever we are in the world.
Thank you so much. Thank you very much. I think we've come to the end of the show now.
No extra time.
No extra time. But we wish the Gems
good luck. Best of luck tomorrow, and I know they will continue with the strike.
Oh, yes, yes, yes. So I wish I was in London.
To demonstrate or to watch the network?
To watch the network.
Ah, okay.
Yes. So I'll be with them watching on TV.
Thank you so much, Kim.
Yeah,
I'll do the same.
Yeah, sorry, we're out of time. We have to leave it there. We'll take our guest this evening, Mr. Panyika Kambarami. Standing off is Kip Stube in Washington.
Panyika Karimanzira.
Panyika
Karimanzira. Yes.
Standing off is Kip Stube in Washington.
Neni jonga kande miri tutenda wateri wakwanisa kupinda mchurongwa. Nemimote maamchitera mchurongwa. Muri kwa muri. Mwara zakanaka.